Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 22 nyamavhuvhu 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chinhu chokutanga chatirubira kuenda muNEC ndechokubvisa chibharo. Hatina vashandi vari kuita mapemanendi. Tiri kupinda muNEC kuti bvise nyaya yemaagenti. Maagenti atiuraya mutransport industry, specially kumatrafiko. Munhu anounganidza madrivers iye asina kambani. Then kana achinge aenda kukambani uenda unofeta maconditions ake. Saka mari inotambirwa nadriver haisi kuzosvika.
Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti vashandirwi kwete hurumende ndivo vanofanirwa kushorwa mukubatwa zvakaipa kuri kuitwa vashandi.
Tinoziva isu kuti vanhu vamwe vacho vari kutonga nevasiri kutonga vakabva kuhondo kana kwavakabva vasina kana chinhu, asi makore mashoma apfuura vanhu vakava nezvinhu zvakawanda chaizvo. Riri basa ripi raimbovapa zvinhu zvakaita izvozvo, kana mabhizinesi api, kana dzidzo ipi?
Vamwe vanorambidza Zimbabwe Anti-Corruption Commission asi vachiti havasati vamboona umwe wevakuru vakawanikwa vane mhosva yeuori vachiendeswa kujeri kunopika.
Mafiza akakurisa and ari muUS currency haasi kubhadharwa muZimbabwe dollars. Saka imwe nzvimbo yewezano yekuita mari kuti waone mari hapana justification ba.
Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti hapana chikonzero chekuti hurumende ibhadharise vanhu vanoda kukwikwidza musarudzo mari yakawanda kudai. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vatyairi vemarori, mabhazi, makombi nematekisi anoshandira munyika nemudunhu reSADC pamwe nevanovabatsira basa reZimbabwe Union of Drivers and Conductors kana kuti ZUDAC rinoti hurumende haifaniri kushorwa pamusoro pemabatirwo ari kuitwa vashandi vezvekutakura kwezvinhu nevanhu, vachiti vashandirwi ndivo vasingadi kuona masangano anomirira vashandi. Mutungamiri weZUDAC vaFrederick Maguraminga vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri kurwira chigaro muNational Employment Council kana kuti NEC kuti varwire kodzero dzavo pachavo, vachiti vashandi vaneta nekumirira kuti zvinhu zvifambiswe zvakanaka asi pasina chinoitika. VaMaguraminga vanoti sangano rese rinomirira vashandi uye rakanyoreswa rinobvumidzwa kupinda muNEC, umo vanoti zvinovapa mukana wekugara pasi nevashandirwi vachitaurirana zvinonetsa.
Nyaya yedu yekuti tipinde muNEC matinoti muNational Employment Council iko zvino ndingati pane danho idzvara vapo, nekuti maemployers vanova vashandirwi vakatiti tiunze listi revashandi remamembers edu atiinawo. Asi palisti iri ivo vaiti vanotarisira nyaya dzemapayslip dzinoratidza kuti kambani ngainyore tsamba kana kuti itumire listi revanhu vari kubatirwa mari, topiwa listi iroro toendesa kuNEC. Saka isu takati hatigone kuti tinge tine listi revashandi rekubatirwa mari kubva papayslip, nekuti makambani ariko haatodi kupa mapayslip uye havadi kunzwa kuti mushandi ari muunion. Saka nokuda kwaizvozvo takavakumbira kuti vanhu vedu vari kuuya vachibhadhara mamembership avo kumahofisi kwedu, nekuti taakutoita kuseri kwegotsi rekambani, nekuti kambani yemukore uno iri kukundwa nekambani yenguva yekare tichiri andaudzvanyiriri tisati tasunungurwa, iri kurambira mushandi kuti aite payslip. iri kurambira mushandi kuti apinde biunion yet hurumende inoti mushandi wese ngapinde biunion maanoda uye zviri muconstitution yedu section 65 saka dambudziro ratinaro nderekuti hatigone kuita kana yatinoti electronic list check off system ndingataura nechirungu inoratidza vashima members atinawo kwatiri kuunion saka takavaudza kuti tiri kuunza list revanhu vanouya vachibhadhara kumahofisi kwedu
vamaguraminga sei vashandi vesangano renyu muchida kuti mupinde munational employment council
chatinodira kupinda munec ndechekuti ndo munotambwa bhora racho imomo kuti mushandi anzi ane mari kuti mushandi anzi aita permanent ndo munotambwa bhora racho chinhu chekutanga chatirudira kuenda munec ndechekubvisa chibharo hatina vashandi vari kuita mapermanent tiri kupinda munec kuti tibvise nyaya yemaagent maagenti atiuraya mutransport industry especially kumatrucks ikoko munhu anounganidza madrivers iye asina kambani then kana achinge aenda kukambani oenda unoseta maconditions ake saka mari inotambirwa nadriver haisi kuzosvika imwe iri kutorwa nani neagenti saka hatisi kuda vanhu vanomiririra vashandi mushandi ngazvimiriri ega pakambani achitaura nehuman resources achitaura nefinance department yake saka tine vanhu vari kusveta ropa ende kwete kuti vanhu ivavo ndevekune dzimwe nyika vanhu ivavo ndevemuno muzimbabwe saka nyaya iyoyi ndiyo yatoda kunopedza munec number one number two toda kuti tibvise nyaya yemacontract workers yatataurai nyaya yemacontract workers munhu anoita 18 years asiri permanent achishandiswa macontract 3 months toda kuzvibvisa toda kupinda munec kuti driver akwanise kuwana payslip driver awane minimum wage inokwana mhuri yake inokwana medical inokwana maschool fees inokwana zvese asina kuita tripi nekuti hapa space paunobuda ino nguva unokuvara uri pabasa semutyairi onzi senzera muyadhi patika vanokanganwa kuti ndakamboshanda kare ndichiri right vanenge vakundikanganwa vakundibata rafu vakundibata uyanga nekuti vanenge vachiti handisi kuita matripsi saka toda kuti agare aita grade rakanaka chatiri kupinda munec ndechekuti tigare tigadzire inonzi dangerous goods committee nekuti vashandi vari kusangana nezvinhu zvakaoma zvinokuvadza utano hwavo
ivo vashandi vanotii uye sei musiri kuwirirana nevashandi irwi
kutaura kuno vashandi havasi kufara nekuti vashandirwi vedu havasi kuremekedza maunions hurumende inoremekedza maunions asi chinotishamisa makambani ari pasi pehurumende iri kutonga ari kuramba kuremekedza maunion hasi ndamboona zvinhu zvakadaro zvekuti baba vari kufarira maunion baba vari kutonga nyika asi vacho vari kutongwa havafariri maunion saka uchininzi vari kupikisa zvinenge zvichitaura hurumende isi ndo matauriro ataakuzviita nekuti madrivers nevashandi vese vemutransport vakafamba vakatsamwa vanenge vachingotsamwira hurumende yet nyaya yedu iri kubva pakuti vashandirwi havasi kuda kubvuma kuuya patebhuru kana kutendera kuti patebhuru paiswe mvura nezvinwiwa pagarwe pachitaurwa mashandiro angaite mushandi wemutransport transport industry ndo yanga ichifamba kubvira kumashure kwese ende inoemploya vanhu vakawandisa vati mukatarisa hazvina kumira zvakanaka saka tiri kutarisira kuti munec mumire zvakanaka mutaurwe pamusoro not only kuti mutaurwe nezvekuti mari muoneko kuti makambani acho angararame sei
avo vange vari mutungamiri wezimbabwe union of drivers and conductors vafredrick maguraminga vari panhare kuharare nestudio 7 tatadza kubata sachigaro wetransporters operators association of zimbabwe vabere kuti tinzwe divi ravo zvichitevera kusungirwa zveuori kwemumiriri wemuparamende wegokwe nembudziya vajustice mayor wajadzena dzimwe nyanzvi dzinoti kunyange hazvo zimbabwe anticorruption commission ichizivisa nyaya dzekusunga vanhu uku chinonetsa ndechekuti vanhu ava havamboendeswi kujere sekuona kwatakaita mumakore mazhinji vamwe vachisungwa nekuendeswa kumatare asi vasinganopiki kujere dare rakapa zimbabwe anticorruption commission mvumo yekunosecha nekutora zvinhu kubva kuna vawajadzena apo zec yakanotora motikari makumi maviri neina vawa zajena nevamwe vavo vano tariswa kumiswa mberi kwedare mwedzi unouya musi wa 8 Gunyana. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kusungwa kwevanhu vachipomerwa mhosva dzekuita zveuori kwakasiyana nekuendesa vanhu ava kunopika mujeri. Muzvinafundo Elliot Masocha vanorumbidza Zek asi vachiti vanoimba kuti zvose izvi zviri kuitika hazvisi kukonzerwa nenyaya yesarudzo dzichaitwa gore rinouya.
Ndinoona sokuti nyaya huru chaizvo yatovhukunyura zvinhu zvakawanda zveuori zvaiitika kubvira patakatanga kuwana rusununguko kuna 1980 kusvika iki zvino. Yangovatsika chaiyo yokuita uori hwakakura saihwohwo pamberi pavanhu pasina kuti munhu wazobatwa tiro pachine nguva. Saka handi nyaya tsvai dzimwe zhinji dzacho hadzisi kutobuda. Inyaya inongoratidza chete kuti uori muzimbabwe hwakatsika miti, nokuti ukaona vanhu voita uori hwakaita saihwohwo hwozobatwa ike zvino kuita sokuti hapana humwe uori hwakamboitika kubva kwetinoziva isu kuti vanhu vamwe vacho vari kutonga nevasiri kutonga vakabva kuhondo kana kwavakabva vasina kana chinhu. Asi makore mashoma shoma apfuura vanhu vakava nezvinhu zvakawanda chaizvo. Riri basa ripi raimbova pazvinhu zvakaita izvozvo, kana mabhizinesi api, kana dzidzo ipi inenge yakavapa njere dzokurima mari nenzira idzodzo kuzhepo uori? Saka zvinhu zvikuru munyika yezimbabwe zvavhukunyura musimboti wouori kuti urimbo hausi kunana vawadya jena chete chete, asi kuti izvino tovako kwakawanda wanda zvimwe zvinoitika muzimbabwe. Zaki yatotangawo manje manje makorose hapana waimbonzi wainyanyotarisisa chaizvo zvouori zvatakazova kuti zvapambira vanhu vazhinji vakasungwa. Hatina kunge tambozvirwa izvozvo.
Tinoona kuti vanhu vazhinji vanongo tinongovaverenga kuchidzi wasungwa wasungwa, asi nyaya yacho yongozotsakatika. Kana vasvika pakati asi panapa, munoona sekuti nyaya iyi ichavafamba sei? Munoona sekuti munhu achasungwa agoiswa kujeri kana kuti achangobudiswa sezvatakaona zvichiitwa kuna vazhinji?
Ndinoona sekuti panyaya iyi umbo huripo hwakakora chaizvo, zvokuti chero akasaenda kujeri asi kuti uchange ari munhu kana kuti vachange vari vanhu vachatorerwa zvose zvavanenge vakatenda nemari idzodzo. Zvokuzoenda kujeri uku zvinozongoenderana nokuti mutongo wavo wanzi chinyi. Pamwe vamwe vanonzi kana ukadzosa zvose zvaunenge wakatora nenzira iyi zvaakuenderana nokuenda kujeri, vamwe vanonzi taakutorerawo zvose izvozvo pamwe chete nokuenda kujeri. Saka hatizivi kuti utongo hwavo hwakamira, tatinoona sokuti nyaya iyi haisi ichazombosvika pakuti vawadya jena navamwe vavo vanzi izvi zvinhu izvi handizvo uori chitora henyu, vachakwanisa kurudza zvose. Wasaka jere rina paviri rinogona kuva rokuti munhu haasina basa, munhu haasina ufumi hwaanenge akawana nouori asi ari kunze kwejeri, kana kuti unogona kurudza zvose woinda kujeri.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoshora zvikuru komiti inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mukukwidza kwayakaita mari yokunyoresa kweavo vanoda kukwikwidza musarudzo dzemunyika dzichaitwa gore rinouya. ZEC inoti vanoda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vanofanirwa kubhadhara zviuru makumi maviri emadhora ekuamerica kana kuti US$20,000. Vanoda kukwikwidza kuva nhengo dzeparamende vanzi vabhadhare chiuru chemadhora ekuamerica kana kuti US$1,000. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti izvi hazvisati zvamboitika munyika, vachiti zvinhu zvakadai zvinokonzera kuti vanhu vazhinji vanogona kuva vatungamiri muhurumende vatadze kukwikwidza. Muzvinafundo Mukasa vanoti pane vanhu vazhinji vane pfungwa dzakadzama asi vasina mari, uye pane mapenzi mazhinji ane mari asi asina pfungwa.
Kuenderera mberi kweinonzi corruption irikuitwa nehurumende yeZimbabwe. Mafiza akakurisa and ari mu US currency haasi kubhadharwa muZimbabwe dollars. Saka imwe nzvimbo yewezano yekuita mari yekuti waone mari hapana justification ba yekuchaja mafiza akadarai. Hazvisati zvamboitwa mu history yeZimbabwe kuti kune mafiza akadaro and hawana kupa reason yekuti wakwidzirei mafizi kudaro. Vanhu wezanu vanhu vanongomuka zuva nezuva woti ndepapi patingaone imwe mari. Iyi ndiyo inonzi corruption of the first order chaiyo. Yanguva nzira yekuwana mari zvisiri pamutemo uye zanu. Zvese zviri kurongwa nezanu munhu ari kumashure kwezeki ndizanu ndiwo vari kuida kuwana mari. Mangwana muchanzwa kuti wakwidza mari pane chimwe chinhu. Usonde unouya muchanzwa achiti wakwidza mari pane zvimwe zvinhu. Hazvisina kururama izvi.
Ne profesa, kana makatarisa mari dzacho dziri kudiwa idzi dzakakura chaizvo nekuti vamwe vanhu vazhinji vane pfungwa dzakanaka vachatadza kuti vakwikwidze. Mitengo iyi ichaitei kuvanhu vanofanira kudai vanga vari vanomimiririra vanhu?
Ichaita kuti vamwana vauda kukwikwidza ka watadze ngekuti hawana mari yacho. Bato reni wanhu wachawane benefit awa ndewezanu neMDCT irikutungamirwa nandiye nawamonzora. Why? Because vanopuwa mari nehurumende under the Political Parties Funding Act. Saka hapana munhu anopuwa mari nehurumende. Saka mamwe mabato kunyanyisisa CCC yanachamisa hawana mari. Saka iyi ndiwo vacharwadziwa zvakatokurisisa chaizvo ngekuti ndiro bato guru muZimbabwe. Kuti vaunzi vauye nemari yakakura kudaro zvichavaneta chaizvo ngekuti vanodowo imwe mari yekukampena ka kuita maikampena maelections achaitwa. Saka wanguva mutoro usina basa, wanguva mutoro wekuti inonzi daylight robbery muchirungu. Kungotsvaga zanu yakungotsvaga kuti mari kwatingaione ndekupi. Wacharamba wachingochaja zvinhu zvakawanda kungotongona mari.
Asika profesa, sehurumende haina mvumo here yokuisa mitengo pane zvinhu zvinenge zvichiitwa nehurumende?
Wanofanira kutaura ka kuti wari kuisirei mumutemo wari kudirei mari iyo. Hapana zvavambotaura zvinoratidza kuti mari inodiwa mune zvemaelections. Hawana kupa chikonzero. Wakapa chikonzero chotaurwa mudare reparamende wanhu wobvumidzana asi hawape chikonzero. Ndo dambudziko guru riripepa. Iye zvino hatiziyo kuti chaikonzera kuti waunze wachaje mari yakadaro chii. Hatiziwe zvinhu zvaangomuka kumangwanani wakafunga kuti ngatiwane imwe mari. Ndo corruption kaiyoyo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. MuZimbabweNews.com mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vanoti kukwidzwa kwemari yekuti munhu akwikwidze kwaitwa neZimbabwe Electoral Commission chinhu chakanaka zvikuru. Vachiti zvakanaka nekuti zvichaita kuti vanhu vasina maturo vasakwikwidza musarudzo idzi. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mm-hmm. vanhu news day rinoti vanhu vanotengesera mumigwagwa muBulawayo vachitsigirwa nezanupf vari kugovana nzvimbo dzekutengesera uye vanopomera mhosva kanzuru yeguta reBulawayo vachiti kanzuru inoita zveuori. Sachigaro redunhu diki renehanda district muBulawayo vaJosiah Mutangi avo vanozivikanwa nerekuti uMozisi wavantu vanobvuma kuti vari kugovera vanhu nzvimbo dzekutengesera. MuNewsday makare vanomirira Norton muparamende vatemba Mliswa vanoti vane umbowo hwakawanda hunoratidza kuti vanomirira Gokwe nembudziya muparamende vaJustice Meya kwaJajena vane mhosva dzeuori dzavakapara. Newsworks rinoti nyaya pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa namuzvare Susan Mutami uyo anopomera vaMunangagwa mhosva yekumubata chibharo ari mwana mudiki yananga kuUnited Nations. Izvi zvinobva pamashoko ataurwa namuzvare Mutami padandemutande rake reTwitter achiti akakokwa kuUnited Nations kunotaura pamusoro pekusabatwa zvakanaka kwevana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani pano pastudio 7 muri kutaura nambuya atakuwa South Africa. Vanyati vashaya chekutaura panyaya ya chief justice vachiri jena yehori. Vambva vashaya chekutaura ungati kudii pakadaro. Vatadza kana kubata foni. Zvakaoma, unobvaona kuti zvakaoma. Denga vari vanhu vetriple C vabatwa nehori ihwohwo. Vangadai vatokandwa mukati zvekusatobuda zvachose. Havanajobs kana nastori vari kushungurudzwa. But ukada kutarisa nyaya yacho ndeiti nyaya inotyisa. Ana Henry Tarishwai vari kunzi. Ava kungonzi chete vakashungurudza vanhu. Vacho vari kuvava miriyoni ndivari kufamba out there. Zvakaoma. Uye nyaya yavo yevamadhuku ngavaende kukoti. Ngavaende kukoti munhu angabvisise mari yakadaro pakunzi kuda kukondesa. Kuda kukondesa kuva MP wonzibvisa 1000. MP wacho arikutambirisa here 1000 hurumende kana kuti vari kumutambirisa maRTGS. Kana vachibhadhara ngavabhadhare maRTGS pamari yekukondesa. Chero yekanzera wacho 100 US yakawanda because kanzera wacho haasi kutambirisa 100 US. Ndatendangu.
Makadini vashamarira studio 7 mose, ndinofara kuvapo pachinguva ichi pazuva ranhasi. Ndikumbotaura nezvepenzheni yenasa iyo iri kureva kuti yawedzerwa. Hapana chiri kuwedzerwa. Imi mungati munhu angachitambira $10 vari mwezuro ndonzi mari yawedzerwa, ozotambira mari iyo $10 futi. Kuwedzerwa kwakadaro here? Hakusi kuwedzerwa. Kungowedzerwa kwemafigasi ikoko, kwete kwemari. Kuwedzerwa kwemari ndokokuti kana waitambira $10 unofanira kutambira $15 ndokunzi mari yawedzera. Apo kungotaura kuti yawedzera, hapana chawedzerwa. Vanoshanda kunyange mumakambani akasiyana siyana zvikanzi wawedzera mari ichingoda kuti ingobvita inflation iyo iyo yanga iripo hazvina kuti yawedzera. Asi apa tinotarisira kuti vakati mari iri kuwedzera vanototutsira neimwe yekuti kana angachitambira $10 ngaive $15 chete ndinotenda. Vanhu vatambura mapensheni yazi, hapana zvepensheni. Ngavatsvake imwe zita rokudai dzekuti kuti pensheni zvoita vakaiti bhenjeni zviri nani. Ndatenda ndini Kanyerere Magara Zhombe.
Makadii kuvestudio 7, inini ndine mubvunzo wangu kuvavanhu vekuZimbabwe. Kana iwewe uri munhu wemuZimbabwe uchiri kusapota timu inonzi ZANUPF, hatikutsamwiri nyaya yangu inoti hatikutsamwiri pakusapota timu yako, asi tinotakakaisa kuti umei nekuti ike zvino tikatarisa kuti uri munyika yako unotambudzwa kana mupurisa achiuya mupurisa weBlack Boots achiuya achitandanisa munhu ari kutengesa madomasi kana kuti wowo wakatenda kumoribze kuti wakatenda tiri nechipurisa asi kuchisunga chembere inesovhunite yezi iri kutengesa nzungu mutaundi. Zvinhu izvozvo ndishupa kuti saka
chikoro ichi chakadzidzirwa pakushungurudza vanhu ngekutimu iyi iri pakushungurudza vanhu kana ndopandiri kuti ndepatakatarisa nemari dzakatarwa dzekunzi kana uchida kukwidza kuita president unobhadhara 20,000 zvinhu zvinoratidza kuti ichiri nyika here kana kuti rangwa vasangwa haro vanhu vanesiti vanhu vemuzimbabwe vakadzidza pati kudzidza kwachona zvakare kudzidza kweumbavha chii
tinochema neavo avo vanoti macitizen ari kutuka musangano macitizen asi kutuka musangano but zvinoitika ndezvekuti ZANU-PF ndibaba vemusha baba kana vatadza zvokushanda zvokuchengeta mhuri yavo tinoti baba garai pasi isusu vechidiki toenda kubasa hanzi zvakashata here zvinge zvisina kushata nekuti baba vashanda kwemakore akawanda chavanouya nacho mumusha hapana hachioneki kana kuti baba vanenge vachidyiwa kunze uko kumusha vasingavaine chiunu baba ngavadzoke vagare kumusha isusu vana vechidiki toenda kubasa toshanda tosimudzira musha musha woenda mberi pakuzoti tinotuka musangano hatina kutuka musangano but chokwadi ZANU-PF haisi kuda munhu unotaura chokwadi ukataura chokwadi unonzi unourawa ukataura chokwadi unonzi unourawa tarisai maticha unzi musoja kana mupurisa unenge wabva nekuna ticha but ticha havasi kumuona semunhu nesi havasi kumuona semunhu but vanhu vanobatsira nyika but havasi kuonekwa sevanhu nyangu zvandirwadza zvangu inini ndiri munhu musouth africa handina bato randakamira naro but ZANU-PF haina shungu nevanhu vezimbabwe nini ndiri kusouth africa ndakatomira neeff neopposition party notoona kuti mukoma chamisa vakapinda nebe zvinotoita nani ndakaberekerwa muZANU-PF nii but handina kuona chakachii
ane rakanaka pastudio 7 maswera sei maswera sei pastudio apo isu tasera zvakanaka tasira zvakanaka ndo mashoko anonge achitirwadza mane mashoko anorwadza aya amunotipa aya mamwe acho anotirwadzise pfungwa makurume tiri kunzwa kubhadziwa kuti hii chinyika chine aparateti hii chakaipako mana totobva kuna smith techiti tinoende kurugare kundotongana uko izvo totoende mumadhaka hei takukanya zvidhina zvine mizwa varume chipati ichi chipati chakaora ichi chipati chinhu chataifungidze kuti ndo chipati chichange chichizotitiwo kana takura taimurugare zvehei ndo pati yamadhaka inofanana nemunhu uchiri kusapote ZANU-PF munhu iyewo uchiri mumadhaka haasiri munhu unonzi izvo unoverengwa pageneration panew generation isisu zvedu taya kuma 60 years asika hatichambodi notokutozwa nezvanopf izvizvi kana tatosvika petinenge tatosvika tinenge tichido kuchinja todo kuonawo chimiro chipenyu ha izvi zvinotibvadza varume zvinotibvadza todo kumbochinja tindoisawo vamwe ivavo vamwe vanopinda ivavo vazosvaishawo mberiyo tozoonavozvo hamuonewo kuti zvinenge zviri nani
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nezuro vatungamiri veAmerica, Britain, France neGermany vakaita hurukuro dzekumutsidzira chibvumirano chezvombo zvenyukiriya neIran. Muzinda wemutungamiri weAmerica weWhite House hauna kubudisa zvakawanda pamusoro penyaya iyi. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti vashandirwi pete hurumende ndivo vanofanirwa kushorwa mukubatwa zvakaipa kuri kuitwa vashandi. Vamwe vanorumbidza Zimbabwe Anti-Corruption Commission asi vachiti havasati vamboona umwe wavakuru vakawanikwa vane mhosva yeuori vachiendeswa kujeri kunopika. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti hapana chikonzero chekuti hurumende ibhadharise vanhu vanoda kukwikwidza musarudzo mari yakawanda kudai. chashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Chanonoka Wande ndichiti mosera zvakanaka.